mangwana yakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikada vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukangamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nokukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora mazana matanhatu kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande reTwitter nezuro vachamisa vakati izvi zvematongero enyika mukati vakati vasikala pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mhatvume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Professor Riki Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akataurwa naAchamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko aya anotiudza zvatagara tichingoziva nekuti hurumende iyi haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uku iine zvakawanda zvakashata zvayaiita, nyangwe utungamiri wanga huchiri navamugabe. Takaiona vana vaiva vatungamiri vanovatsvangirai vachirohwa, ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana vezimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana vezimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo, kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka, zvinotsanangura mambiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza, hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumaziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira zvekuti ani ati kudii, handiusandamboona zvichiva nyanya kuvachinja chinja stereki kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyi. Hazvitombovatirimutsikana. Zvandakaona zvinotombovatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro ndo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa, asi ha mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvhume kugara mutirongo. Zvinhu zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu zvakataurwa navamadema mashoko zvakare akanaka, anopawo rine izwi iri rinotaura kuti hazviri kuitwa, hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vamalema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopikisa muSouth Africa varadza kwandingaona seushingi kubudisa mashoko akadaro. nekuti sadikayo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave hunogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU-PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaro iita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU-PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo Matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Ya, inora sekubata kwavaita vasikana hakuna kukodzera pachirungu ndiyo yatinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobscala vakangoenda havo vachinoisa nyaya yavo vachizvidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kuda. Zvinhu zvakadai sohasva kuzvioneka nyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakaitwa mutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikana vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikana vasatongwe vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwa vakaitwa vachitongwa nenyaya iyi, izvonhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu, mudare iri. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali Mushakabu, inyaya yekuti bumburo romutemo raifogwe richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotaridzwa nedare kuti vajobscala kunyange vavo vaikombirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro vaibvawo kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yekutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masungiro avakaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Ko mutongo wekuti ngavabvise faindi asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona sekuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti ivo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave 3 here dziripo pamberi pedare. Idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so panenye iyi nyaya iyi nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yamuchicharika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobscala vasiri kubuda murimand, because remand yacho ii remand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinove dzinotariswa dzakamira dzega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbove mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimhosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kukatamadzwa neuwandu hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo, izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimhosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbova mudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uho uori muZimbabwe kunyanya tichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvacho wakatozvarwa hondo yapera tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980 zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakatowandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence asi vakuru vacho ndo vatinonzwa misi nenguva vachiti toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe tava nevision takambova vision 2020 iki zvino taakudzwa vision 2030 tozoona kuti mavision iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira tozvetichazobvuma ndezvipi nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve ko zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve list yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo tichatoziva isu kuti vaIgnatius Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apo vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei ko vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi padikiitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho.
Profesa Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva, zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese zviya. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinonzwa misi nenguva isu kuti nyika inovakwa navenhu vayo tozofunga kuti kwainenge yamboputswa nani nyika iyoyo kuti izoita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo. Handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isu nokuti kweyedzera kuti tichivaka nyika ivonorweseri vari vaneputsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa.
Zvinogona kupedzwa, zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvezvi?
Izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera zviro ndizviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurirazve zvanyararwa nhasi tatambidzwa nyaya yomwana uyu bhona uori kwakanyanyisa.
Marimwe zuro apa takaona vamarema vachitaurawo vachiti kwai vanhu vezimbabwe kwose vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachizviringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangarivhume. Munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo?
Vanhu vemuZimbabwe vane shungu chaizvo, vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba, vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora paTwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu, mapurazi ndeapurezidendi. Munoona kuti mune mhinduro here mune zvatagwa navacharamba pamusoro pemapurazi?
Vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena musataura. Kana muchiti vemapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi, munenge muchirevei? Isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose. Zvino kana raakunzi raro munhu wani, zvinobva papi izvozvo? Zviri mubumbiro romutemo here? Tizvione kuti muzvinike pachena. Saka handiwo matauriro angaita munhu une pozisheni yavacharamba.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vatengi munyika yose vanochema chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Mutengo weroaf rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga tikutaura pane nguva kuti chingwa hatikwii kunyaya izvozvo kutotora kuti chingwa payetei takatoti mutengo wechingwa uri pa90 cents kunge tichipa tichihodhisa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodhora nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingatei tichiita kuti tikadzire chingwa zvinoshandisa mari yekwenyika nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009 asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno tunga tichishandisa reti yanoti auction rate inenge ichizoite kuti isusu tikwanise kuwa dhora redu ratiri kutaura nezvaari. Saka vanhu vese vari chingwa chichinzi $70 kumaUS vanhu vari kushandisa yanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaya anchi kune vanhu vatiita hodhisira kuti vangotipo senzi yedu hatizvitarise zvokuti 90 cents yekuwana tiita kuma 1.3 isusu hatizvitarisi tatoesa chokuti chingwa fanokwira chinofanira kungoramba chichikuita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekudhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu
izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa kuti ndiyandiri vane vanhu vanenge vaita vashandisati yatingati misikatema kushandisa zvinhu inonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRB rate iri kusevenzisa 1000 asi munozviziva ine kuti mari pamusika mutema zvichida idzimwe nguva yatokuma 1.7 1.8 saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema apapamusika weRBZ ndozvekuitirakuti vaone chingwa chakutei dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchinge uri pawanga wangogara uri asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga
ndokune nyonga nyonga zvokuti izvozvi kukatarisa mainterview ese atoaita ndonhawo imwe chete yatogara tichema nayo nyaya yekuti nyaya yekusevhisa RTG redi kana kuti Zimbabwe dhora redi pavanorava vacho vanopa urema vanopa urema vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozviri zvokukonzeresa kuti vanhu vaende kunotsvaga mari yaya pamusika pamutema nekuti pacho painenge ichinzi ndepacho pakakodzera kuti ianikwe makafanana mumabhanga nereti iyoyo haifanike zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuvari kuchema asi emadhora avo vari kungoenda patashopo chinga chinga chavo dhora hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane vamwe vasazochema vachiona sechadhura zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwamari atikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe iyo mari yedu iri huku nakuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe susu takabata tsuru. Hazvikuzotikodzesa kuti manje paanoda kuti arye mombe patsuru hazvii kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatida kushandisa maresiwayo toshandisa mari tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuasi ine inenge yakanyatsoita yakasimba kuendera nezvekuitawo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday mutauriri wemuchongamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kune penyuro yeAl Jazeera kuti ipiwe umboo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepenyurwa mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. Munewsday makare vabereki vevana vechikoro vanoyambirwa kuti vasungedze simbe mberi kwekuvhura kwezvikoro kundo rinouya sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Unoti kwa uchangotonga svika madhonga mera nyanga iwe kana wapuwa chitupa chekuZimbabwe uchibva kuMozambique usada ngwarisa ngwarisa. Tava kuuya manje kuminda yedu, tava kuuya. Hakuna kwata takamboenda kure kure, tatiri padhuza. Kana wakagara pabunda pangu itaura zvaunoda uri munhu wezani papa pane vezani usingazivi nyama yemajara kuti lasadza nezimbani imikai. Tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabva kana wamadhonga mera nyanga. Kapu yaunomwera mvura chaiyo unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhidza. Uchingoshandiswa nezanu PF vachingodya uchingoenda unorova uku. Kumba kwenyu ngogo hamuna ng'ombe dzekuri pangozi iyo uite mushe. Ndiri pano paMidrand apa paJohannesburg.
Gadi pa Studio 7. Pane nyaya dzanetsa, pane nyaya dzanetsa, nyaya dzegold mafia, nyaya dzezanu PF abusing people, nyaya dzekuti ED yakazvitengera ndege. Nyaya idzodzo dzinopedzwa nesuma Zimbabweans. Tisu ma citizens, tisu varidzi veZimbabwe. Mushonga wacho wezvese izvo is to register to vote. And vote in big numbers for CCC. Vote in big numbers for Nelson Chamisa. Ndege iyo yakatenga iyoyo. Haikwiri. My elections ari kuuya. Handisi kana akaita mashiripite kuti kusaita my elections. Kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund. Saka the biggest issue here is to register to vote. Musango wawata usina kuregista kuvhota. Mushonga wacho wezvese izvi. Mushonga weheadache, mushonga wekutema kwemusoro ipanado. Mushonga wezvese zviri kuitwa nezano PF izvi. Kunyoresa kuvhota, pakuvhota tese in millions. Kana kuine vanhu 8 million akarejista kuvhota, izvo kune 6 million takanzwa ka. 5 million tikavhotira Chamisa. Havambobiriba, musanyeperwa. Kwai anobira, anobira. Hazvibiriki zvire izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira, ichataura shungu dzako. Problem nongotaura especially ku South Africa, you don't even register to vote. Huya mese kuvhota, tivhote pamwe chete in millions. The December vibes. Besides that, mushangobvapwata, mushangobirwa muri ikoko Johnny ikoko. Vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko. Come home, register to vote. Let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda ngongotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti hama, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tarisai zvakaitwa Mari Vhume, tarisai zviri kuitwa Jobs Kala. Izvi takangonyarara. Masoja, mapurisa, maCIO, vana ava havana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans. Vana ava kana vatipfuura ngavatipfuure. Ngatimire navo because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Mnangagwa ari kuda kudya iye nefamiri yake namafriends ake. Ike zvino zvino ari kuluta upfumi hwenyika. Ngarupfumi akataura kuti muri kuba motosungwa woenda mujere. Mumwe muna chitenga ndege 54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. MaZimbabwean, MaZimbabwean, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tiri kujairirwa navanhu vashoma shoma, chiri chakawanda. Mnangagwa mutorwa uyo kana takutarisa zvehistiri yake. It's not a Zimbabwean munhu uyo. That's why achititira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans, ngatimutse musoro. Ndini Gizalo ndiri kuno kumapako.
Masira Sibu sepa Studio 7 vateereri nevanoti pa Studio 7 yacho ndijamba jecha pa South Africa po. Ndiwo hangu anazvo kutaura zvakawanda asi hei mudhara watifungireiko, kudhara ED watifungireiko nenhamo yemuZimbabwe vakomana. Dharau yanzi tsidzi yandoshayava vanhu vanomufotera kuti munombofungei yaya. Vanoimba nziyo dzake vose vana hwenzi. Makanatsokwana spiriti kutokwana-kwana yaya. Vedu vanhu veTriple C zvegore rinei. kana tika rigwa kuti ma election ngatimbozama aikumbotoita strike kakozi nyengozi zvapana itongori hondo yatiri kugwa kuzina mu Zimbabwe yakakurisa yaya ihondo yatiri kutogwa nyengozi izvi kwacho saka ngatimbogwa iwo hondo yacho yavanoti kwanzi hondo hondo inini ndinototi vapanda kare kuisa vhota ine ndinotovhotera chamisa vachamisa
Muno machuzire ra munoita maudios amuno player pa paredio kana news kuti kana muchi player maudio vafanira ndanzwa yemuchinda uyo kuti hanzi ndozvanda kutaura zvamusingadi panapa yei tichatonga kuzema gumadhongani nyanga yei zvazvanu kuti we are everything we are the army we are everything handizi kuti munonya kuchuza sei kana kuti munongida kukonzi kucreate inonzi war zone here pano pa studio series in pano ndokucreate war here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataura nezvinhu zvisingaiti unoya zvizarima mashoko anotaurwa mwana anogumbura ina anotogumbura vanhu vezimbabwe ino munopilaya audio yekuti munhu anondoziva pano vezimbabwe havadi kuzvinzi asi munowana mota magatsi kuti munopilaya audio asi vangu kana tichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatinechida kukumbira nokurudzira hurumende ndi redio evaita kuti vanhu vedu ekudzidzisa vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanhu vaisbisi varombo vamboendawo kuchikoro tozati vava vanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevavo ava tinotongoziva kuti imbavha dzinotaura idzi vanhu vakafanana nonotaura kuti tichatongwa zvemadhongani nyangawa vanotoziva kuti havaende kujeri makamonza munhu wezanu kuaenda kutaura iko kunotaura munhu ini baba wandei mumomba maaisa palingi rino paaudio please tokumburuka kuti dzinosatiisire vanhu vakadaro nekunopedzira musitazombogoni kana kuti mupurei maaudio aya tagumbuka takungotukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatienda ndini juru pachifa
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru wekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weukraine vazelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda wekremlin munogara mutungamiri werussia vavladimir putin madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati mekremlin vazelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika bona mugabe chikore nemurume wake huri kukashamadza vazhinji munyika vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko mejayaguru chris gande nenhau dzeisindebele